Pane mamine workers aishandira rain mine. Rain mine yakavhara muna gore ra 2000. Saka yavhara mugore ra 2000. Agreement yanga iripo pakati pa employer nema workers avo. Vakati zoni getimbomira kuoperator then tozovhura in the next 4 years. Taona kuti zvinhu zviri kufamba sei nokuti ndo mazuva atanga kuoma zvinhu. Saka maworkers aya hana kunge kwanisa kupiwa mari dzavo dzavaishandira for over a period of maybe 3 years. Saka vakasara vari ipapo vachigara ipapo nevana vavo vachidzidza chikoro ikoko. Up until today, ndo mine payabva yanzi yatengeserwa mumwe munhu, a new owner. Saka new owner uyu ari kuti vanhu ivavo vabude imomo, vabuda imomo vorelocator, votsvaga vamwe maworkers votanga maoperation ake. Saka ndonyaya dispute between maworkers and employer wacho.
Saka chii chabaita pamusoro penyaya iyi?
Pamusoro penyaya iyi takaengage Zim Rights ikatibetsera nekuti oh, malawyers, Zimbabwe lawyers for human rights. Malawyers they are working on this issue and takakwanisa kuvapa humbo hwekuti no vanhu vanga vasinambobvira vamiswa basa. Asungoti maine yambomira bedzi kuoperata kusvikanzoni chitimirirai kusvikira taita reopen. Saka takwanisa kuengage minister, tikakwanisa minister of provincial state, tikakwanisawo futi kuengage DA, vakatipromisa kuti vari kukwanisa kuresolve this issue, tozoita meeting na the owner wachona, toona kuti tofambisa sei. Nokuti isusu seward 2 ndakavamirira sakanzela wavo, ndiri kuti inini investment ngaiuye asi ngava employ the local people vawane mabasa nokuti vanhu vavakasiyiwa ava I think 18 years ago. Saka ngavangokontinue kubva pavakasiyira vashande.
Ndine gwaro pano rinoratidza kuti makarakidzira zvinomutsindo nezuro. Chii chakaitika uye ndiani wamakataura naye?
Nezuro takarakidzira takabva parainmine takatanga taita meeting yedu vanhu vakataura zvavaifungawo vachipa zvichemo zvavo tikabva tazomacha tichibva parainmine tichiratidzira kuti aiwa investment tiri kuida asi on condition yekuti investor auya anoemploya local task force yanga yagara ichishanda irimo murainmine. Takaenda kunoratidzira pamaofisa adistrict administrator kwa DA patakasvika tikaona mutevedzeri wavo iwo vanga vachinzi vabuda.
Makambotaura here nemuridzi wemaini iyi munyowani?
Muridzi wemaini munyowani hatina kukwanisa kutaura naye. Paakangotumira zvimapepa zvema eviction notice ndo pandakazokwanisa kubva ndaita interfere munyaya yachona cause ndini ndakabva ndatomisa vagari vose kuti aiwa musasaine mapepa aya nokuti notice yaiti by musi wa31 December vanofanira kunge vabuda mumaini mavari kugara atange maoperations ake. Saka ndini ndakabva ndatozvimisa ndikati hamungaburitse vanhu vagara panzvimbo inoyi kana muri magenuine investors considerai kushanda nevanhu vanga vagara vari ipapo varivo first preference.
Saka zvinoreva kuti vanhu vanga vakangogara mudzimba umu asi maini isingashandi?
Vanga vakangogara mudzimba umu maini isingashande sezvo vakanga vachimboshandira vakanga vati chimbomirai kusvika zvinhu zvaita stabilize toita reopen tokutorai kumabasa ende vana vavo vanga vachitoenda kuchikoro because pamaini ipapo patori nechikoro vamwe vaingoraramawo nemamwe dzimwe minzi kuti zvinhu zvifambe.
Vati vatanga kutora vanhu here vemabasa? Muri kuona here kuti pane vatorwa ivavo havasiri vagari vemunzvimbo menyu?
Vakatanga kutora vesecurity ende vesecurity magadzi achona havasi vanhu vemunharaunda imomo, vakatora maoutsiders. Saka ndopa takabva tatobva taona kuti havasi tombori concerned nekuti pane vanhu vanga vagara vachigara ipapo. Ndozvatotituma kuti tiite shungu dzekuratidzira kuti aiwa ngavaemploye vanhu vagara vari munharaunda yedu.
Saka papane nyaya yekuti maini isati yatengeswa vanhu vanga vasati vapiwa mari dzavo dzese.
Vanga vasati vapiwa mari dzavo dzese vakatoita dispute nemaworkers vachiti since mati muchazovhura after 3 or 4 years garai matipa dzimwe mari dziri zvikanzi aiwa chimbogarai mudzimba imomomo patinodzoka tinokonzidaita siya takubatisai dzimba idzi.